Saka basically tisusu ma underground artists tine ma demands and chokutanga kuti Ministry of Arts and Culture izvimirire yega. Because kana kuine Ministry of Science and Technology ichizvimirira yega. Arts and Culture ngaizvimirire chi yega. Two, toda kuti chi government iwake chi ma studio emahara. Ekuti artist anogona kungosvika asingabvunzwi zvakawanda. Achiita sei? Achirikoda zvinhu zvake, achinotengesa. Handi toda ma publishing houses emahara. Ekuti unongosvika uchingoita sei? Uchingoprinta zvinhu zvako uchiita sei? Uchienda wa. Basically tingoda empowerment. Pastor.